mugore ra 2019 tripa utungamiriro wa Emerson Mnangagwa ma members ya amalgamated road teachers union of Zimbabwe vakasangana nekushunguruzwa kwakanyanya nehurumende ya Mnangagwa. Tinotarisa ma members edu akabdakwa akatoshwa tinema incidents anokwana kuita 7 vanhu vachirohwa kusara vakuvara zvakanyanyisa. Mhosva yavo ingori yekuti sei vachigwira rwira kuti vawane mari inotenga mari yekuti vararamewo sevanhu. Izvo dzinove kodzero dzavo sevashandi. Tikatarisira vakasungwa tine maincidents kwete nhamba yevanhu asi maincidents 29 ekusungwa kwevanhu vachiratidzira kuti vapiwe muhoro unokwanisa kuti vakwanise kuwanawo health care, vawana education, vawane chekudya, vawanewo pekugara sevanhu.
Chii chakaitika chakusvitsai kuti mutaure izvi?
Totarisa vanhu vakavhundutsirwa vachishanyirwa muzvikoro zvavo. Tine makeses anokwana 1005 vanhu vaivhizitirwa nemanhu necentral intelligence organization vachishungurudzwa pamabasa pavo, vamwe vachivhiringwa kudzimba dzavo vachishungurudzirwa nyaya yekuti sei vari mamembers yeamalgamated road teachers union of Zimbabwe. Tine mamembers edu anokwanawo 31 ayo ane masarari avo akasiyiswa gore rino nehurumende iri panishimendi yekuti vari kuitirei majob action atinenge tadedzera kuti vatsvage muhoro unokwana muhoro unotenga. Tichitarisawo vamwe varayiridzi vari kutandaniswa mudzimba dzavanogara kumaruwa. Takarekodha makesisi anokwana 12 vanhu vari kutandaniswa pamudzimba dzavo dzavanogara vachisiyiwa vamadestitute nenyaya yekungoti vari mamembers yeamalgamated road teachers union of Zimbabwe. Tichitarisa makesisi anokwana 1157 vanhu vaingodiscriminatewa pane zvimwe zvavanofanirwa kuwana nenyaya yekuti mamembers yeatus. Zvavanofanirwa kuwana zvakafanana nekuti munhu akakumbira leave yekuti aende kunozorora achinyimwa naheadmaster wake achiziviswa kunzi hatisi kuzokutendera nenyaya yekuti uri weatus. Tikatarisa munhu achida kutransfer achirambidzwa kutransfer dzimweni dzenguva pamwe naheadmistress wake nenyaya yekunzi imemba yeatus. Tikatarisawo vamwe vanhu vachinyimwa mapromotion nekuti vamembers eatus nevamwe vaitodhimutwa chaizvo nenyaya yekungoti mamembers eorganization yedu. Tinotaona zviri kushukurudzwa kwakanyanya kuri kuitwa vanhu veboka redu zvichienderana nekutaurawo kunoita hurumende ichitizivisa kuti inoda kuparadza organization yedu.
Zvino zvamakatarisana nezvizhinji zvinonetsa varayiridzi, munotii kunhengo dzesangano renyu?
Tinoramba tichikurudzira mamembers edu kuti arambe akasimba akashinga pahondo yatiri kurwa yekuti tiwane mari dzinotenga. Tichikurudzira hurumende yavamunangagwa kuti ivone vashandi sevanhu vasatione semhuka dzekuti dzinongodiwa pakushandisiwa chete. Idzowo mhuka dzichitotewo kana dzashanda dzinotozombopiwawo chekudya kuti dzisafe nenzara. Saka napwawo vari kutiita wekuti dzokorera kuslavhari tiri kuramba tichichema navo kuti dai vatinzwirawo tisi sevanhu vari kungoshuvirawo kuti dai titapurawo navo upenyu hwakafana nehwavanoda kuti mhuri dzavo igare vachiwanawo chekudya, vachiwanawo kurapwa, vachiwana mishonga, vachiwanawo dzidzo. Tinokumbirawo kune vamwewo vari munyika dzakatipoteredza kuti vatibatsirewo kutaurirana nehurumende yedu kuti irerutse zvakanyanya kudzvanyirira kwairi kuita vashandi vemu.
Tinoona sekuti mave nenguva muchiedza kutaura nehurumende asi pasina chiri kuitika. Pane imwe nzira here yamunofunga kushandisa kuti hurumende iteerere zvichemo zvenyu?
Hongu, tine nzira dzakawanda chaizvo dzatinogoda kushandisa kuti zvichemo zvedu zvinzwike, unyunyuto hwedu hunzwike. Asi zvizhinji zvachona zvinosanganisira kubatanidza maworkers ese. Saka muchiona tiri kuita bishine ratiri kuita rekuwedzera kubatana nemamwe maworkers ekune mamwe maboka. Tichitarisawozve nenyaya yekuwedzera vanhu vari mumaticha vacho vanonzwisisa kukosha kwekuti vabhadharwe, vachinzwisisa kukosha kwetrade unionism. Rinove basa ratiri kurwa naro. Tinofara nekutambirwa kuri kuitwa nyaya iyi nematicha akawanda. Kuwanda kwedu ndiko kuchaita kuti kuwanda kwevanhu vanonzwisisa nyaya iyi ndo kuchaita kuti hurumende idzimari yatipa mari. Pavari kutinyima mari apa pavaroramba vachitishungurudza, vane pfungwa dzekuti vanhu vachapera kutiza kuunion tosara tava vashoma. Asi tiri kuvashamisa nekuti tiri kuramba tichiwanda zuva nezuva. Tinoziva kuti kana tikaramba tichishanda nemushandiro watakaita gore ra2019 panopera 2020 tinenge tabata maticha mazhinji aakuona muono wedu wekuti hazvitendebwe kuti munhu ashande asingabhadharwe mari inotenga. Saka patichasvika pasteji iyoyo hurumende haizogone kuisa zvishanda munzeve nekuti tinenge tawandisa zvekuti tinokwanisa kubata zvishanda izvozvo tichizvibvisa kusvika vanzwa nyaya yedu.